Larry London, Twitter at Border.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 3 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevatanhatu 206. Masangano anomirira varayiridzi anoshora hurumende mukuda kwayo kuzarura zvikoro mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevatanhatu 206, zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevasere 6638. Nezuro vanhu vanoita makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, zvichinzi vamwe makumi maviri 20 vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vave zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevanomwe 37 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu 5250. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita mirioni imwe chete ine zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nemazana mana 1,260,400. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu ane makumi matanhatu nevashanu 30,065. Vapora vadarika miriyoni ine chiuru nemazana mashanu ane makumi masere nemumwe 1,581. Masangano makuru anomirira varayiridzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ZIMTA, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe anoti haasi kufara nedanho rakatorwa nedare ramakurukota rekuti zvikoro zvivhurwe musi wa14 mwedzi uno kuitira vari kuda kunyora bvunzo dzeCambridge, uye musi wa28 kuitira vari kuda kunyora bvunzo dzeZIMSEC. Asi masangano evarayiridzi aya anoti hurumende iri kuisa upenyu hwavo nehwevana munjodzi yekutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Vanoti hurumende haina kuita gadziriro yakakwana uye kunyatsonzwa pfungwa dzavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe.
Danho ratorwa nehurumende idanho risina unyanzvi. Idanho futi raiitwa pasina nhaurirano zvikuru sei namasangano avarayiridzi. Navarayiridzi, even vakuru vezvikoro vari kutotsutsumwawo. Saka idanho richanetsa kuti riitwe, nokuti takurumidza kumedza kutsenga kuchada. Kana kuti pachirungu vanoti we have put the cart before the horses.
Ko sema onere nyuchi chaizo chaifanda utanga chaitwa Dr. Joe.
Chatati fana kuita kuona kuti taita ma preconditionalities kuti zvikoro zvivhurwe akafano kuti tione kuti izo varairidzi vese nevana vechikoro nevanoshanda muzvikoro vaongororwa kuona kuti havana denda here iri recovid uyezve toisa izvo zvinopa kuti tigwise covid muzvikoro ma sanitizer ma mask ma thermometers muzvikoro tazodaro toona kuti tagadzirisawo iyo mari iri kutambirwa navarairidzi nekuti mari iyi yango vamashangura pata chibatira pamachija usaihwa panhamo vamwe vachitambira mari dzakawanda
zvino munoona varairidzi vachidzokera kuzvikoro era
hationi kunga vana varairidzi vane chidokwadokwa chokuti vanovhura kuzvikoro izvo zvinhu zvakadai iko kuchikoro kwacho vanenge vachienda nei iko kwava kudaidza kuti mari dzino dzetransport vanenge vachifanira kuita dzama US dollar ivo mari dzacho havatorina saka idanho raita zvechimbi chimbi idanho ratingati pachirungu raita yepolitical expedience risina professionalism ende idanho richatichemedza mune ramangwana nokuti zvikurukuru tinofanira kuti titeedzere professional advice pane kuti tingoteerera avo vari mapolitical gurus zvikuru sei vari maministry offices kudistrict nekumaprovince nekuhead office ndo vanoita sokuti vanga vachida kuti zvikoro zvivhurwe nokuti maworkshop avaimboita aya havachakwanisi kuti vaite ndo vanenge vainfluencer decision yecabinet kuzoudza ministry kuti ivhure zvikoro asi tinongoona sekuti zvichanetsa
sei muchidaro
nokuti kana pasina health and safety uyezve welfare yavarairidzi varairidzi havakwanisi kuti vaende kunovhura zvikoro nokuti ivowo vanoda kuti vana vavo vaende kuzvikoro uyezve examination haisi an event iprocess vana vanofanira kunge vachidzidza nguva yakakwana yekuti vaprepare kumaexamination hationi kunyorwa kwemazamination gore rino kungabuda zvichibudikidza nomukuprepewa zvakanaka kuna mapracticals akawanda mamwe asingakwanisi kuti aitwe vana vozonyora mazamanishini saka tingangoti apa kushaya pfungwa kuvaraidza nguva kuti yanzouneriva tichazongoona zvaitika kuti zvinoita here totenda yavira hari yedeme totenda dzamwa ngombe dzasvera nebenzi nokuti kufunga kwakadai uku hakuna hunyanzvi kufunga kungoda kumanikidza kumbunyikidza zvinhu zvisingaite
zvino zvaifanira kufambiswa sei vacho
zvinhu zvinofanira kuitwa zvichienderano negwara rakananga rinotevedzerawo yatinoti educational taxonomy kana tiunyanzvi hunobudikidza kubva mukudzidza nokudzidzisa ipa hapana kana unyanzvi kupenga chete
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takuvafira Joe vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu westudio 7 Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti nemusi wechipiri dhora remunyika rakakwirira pauremu hwaro kwekutanga richienzaniswa nedhora rekuamerica izvi hazvisati zvamboitika kubva pakaparurwa nereserve bank of zimbabwe musika wokutengeswa kwemari yekuamerica muna chikumi gore rino pamusika uyu dhora rezimbabwe rinonzi rakaguma riine uremu $83.32 zvichienzaniswa neuremu hwesvondo rapera $83.39 padhora rekuamerica imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kunyange hazvo musiyano uri muduku unoratidza kuti uremu hwedhora remunyika hwawedzera Dr. Chitambara vanoti vamwe vari kuti kugadzikana uku kwakakonzerwawo nekushomeka kwemari yekunze pamusika mutema ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 naDr Chitambara
ichokwadi kuti zimbabwe dhola rati kwirirei in terms of value yatingati pachirungu slight appreciation nekusondora pfuura exchange rate yedu yanga iri pa83.39 nhasi awaited average yanga iri pa83.32 zvireva kuti value yemari yedu yati kwirirei tichienzanisa nemari yekuUnited States of America
chii chingadai chakonzeresa kugadzikana kwedhora remunyika uku Dr. Chitambara
vamwewo vari kuti stability kunyanya kukonzereswa nekuderera kwaita money supply growth mumasondo mashoma achangopfuura. Nekuti money supply growth ndo imwe yanga ichinyanya kuita kuti ma exchange rate edu aramba achiderera both officially and even public market. Saka kusakwira kwakanyanya kwaita money supply kunogona kuriko zvakare kuriita kuti pave nekakugadzikana. Chimwe chinogona kunge chiitika inyaya yekuti exchange rate inogona kunge ichimanejwa nekuti maexchange rate yese hapana exchange rate inganzi iri free float 100%. Panogona kuoneka management kekuti irambe ichistabilize around rate yatiri kuona iyo iyi. Nekuti kuderera kweexchange rate zvinoafekta mitengo yezvinhu, zvinoafekta kusagadzikana kwezvinhu munyika.
Tingaonawo here iko kugadzikana kuchichengetedzeka kana yatingati muchirungu kusustaineka?
Chinonyanya kuita kuti pave nestability exchange rate uye yemaprice inyaya yeproduction. Production yakanyanya yakawanda, zvinoitawo kuti zvinhu zvatinotengesa kune dzimwe nyika zviwandewo zvakawandawo. Zvinotipa foreign currency yakawanda, saka supply ya foreign currency yakawedzera, zvinobatsirawo zvakare kuti exchange rate inge ichigadzikana. Nenyaya yawo zvakare yeconfidence muecony, confidence yakakwira yakanyanya, zvinounzawo zvakare stability. Zvinhu zvese izvozvo zviri zviviri zveproduction neconfidence pane inonguva zvakati derere. Saka stability yatiri kuona paexchange rate inogona kusava sustainable unless tagadzirisa nyaya dzeproduction idzo dzidzi uye nyaya dzeconfidence munyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vatori venhau reMisa Zimbabwe rinoti sevatori venhau vachangofara chete kana mhosva dzose dzinopomerwa mutori wenhau Hope Chingono dzaraswa. Sachigaro weMisa vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti hapana chinofadza pakubudiswa kwaChingono mujeri nekuti vakange vasingafanirwi kuya mujeri macho. Chingono akapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso akabudiswa mujeri nezuro mushure mokugaramo kwemazuva anopfuura mwedzi. Anotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva musi wa14 Gunyana. Chingono ari kupomberwa mhosva yokupesvedzera mhirizhonga munyika. VaMaunganidze vanoti sevatori venhau vachangofara mushure mevatori venhau vakwanisa kuita basa ravo pasina kutya kuti vanogona kusungwa.
SeMisa Zimbabwe hatingati tine mufaro unopfachukira maererano nekubudiswa kwaChingono mujere, nekuti isu tinoona kuti nyaya yavo inenge ichinzi haisati yapera. Saka tinozofara koga tichinge tichivataona kuti vatori venhau munyika yedu yeZimbabwe havasisiri kushanda vaine kutya.
Sei muchidaro ivo vabudiswa mujere?
Nekuti iko zvino kana munhu achinzi abuda nenyaya yebail, zvinoreva kuti vachanga vachingotongwazve vachibva kumba. Asisu tiri kuti kana munhu achiita basa rake haafaniri kunge achisvika pakuti atye kuita basa, achiti pamwe ndichagosangana nekusungwa kana kumbunjikidzwa kana kuvhundutsirwa maererano nekuti basa redu revatori venhau zuva rimwe nerimwe ratinoshanda rinenge riri zuva rekuita basa rinokwanisa kuti ribatsire pakubvisa kana ingava corruption kana kubvisa zvingava zvakaipa zvinenge zvichiitika munyika. Tinovaona semunhu anga achiita basa rekubudisa pachena yatingatiyo corruption. Saka kana vachizogara mazuva akawanda vari muturongo vachizobudiswa havo nemari yechibatiso, vatori venhau vazhinji vachinge vatosvika panyaya yekushungurudzika. tinoti moyo wedu unozongofara koga kana vachinge vanza havana mhosva.
Avo vange vari sachigaro vesmisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tarisa zvirimu mapepanau anasi. Muherald vaClement Masango avo vakambomiswa basa saregistrar general nezuro vakamiswa mberi kwedare vachipomirwa mhosva itsva yekuba zvichibva mukusabata kwavo zvakanaka makuponi emafuta ekufambisa dzimotikari ane mutengo unoita $100,000. Vano tariswa kumira mberi kwedare redzimhosva nhasi vachikumbira mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemutori wenhau Hopuro Chingono nava Jacob Ngarivhume avo vakabudiswa mujeri nezuro mushure mokupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Newsday rine nyaya yokusaurirana kwavepo muZANU-PF pamusoro peSouth Africa iyo iri kuedza kubatsira kugadzirisa zvinhu muZimbabwe. Rimwe boka rinonzi riri kutungamirwa nomutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba rinoti haridi South Africa munyaya dzeZimbabwe, asi vamwe vakaita sabaObed Mpofu vachiti havaoni chakaipa kuti South Africa itaure nevanhu vainoda kutaura navo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, vateereri veStudio 7 vashamarare vanamukoma atanonoka hwande. Inini ndinorwadzwa zvakanyanyisa kana pichitaura murume uyu unonzi Mugwadi. Aiwa Mugwadi, Mugwadi uyu unotirwadzisa manhu, unotirwadzisa, unorwadzisa vana veZimbabwe. Iye unombogarepi chaiko chaiko kwaanoita sekuti aone zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe? Iye ari muZimbabwe nekuti unenge achirya nezanoPF iye uchiti munyika munotongo ujekerera. Mugwadi unotirwadzisa. Mugwadi asakanganwa mabvira akaita Energy Mutodi. Asakanganwa kuti naiye uchabva ipapo paari ipapo. Ndatenda zvangu, ndini zvangu tichaona ndiri kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei kuapo mukoma, mukoma tananoka hwande. Tinotenda nezvamunotipakurira. Kuda kutaurawo pamusoro pekuti iyo hurumende yeZimbabwe isati sunungurawo rini tigere kuchema tichiuya nyika dzakasiyana siyana tichisiya mhuri dzedu kumusha. Hatigare zvakanaka nokutambudzika. Iyo hurumende iyi kude yaibva yoga. Asi zvichapera chete, ngatiti ngatishingei vana veZimbabwe. Tandapata padhuze nokutora nyika. Ngatishingei, mukoma chamisa ngavashinge vasadzokera kumashure sidzosasure nana Tokozani Kupe namonzorava. Hapana zvavanoziva. Ndatenda hangu.
Mangwanani, mangwanani, vateereri veStudio 7 nemi vashamarare vashamarare vacho, ndakumbokuudzai kuti isu kuno kuruzevha tinovesa moto wehuni. Kana huni yakachidza ichiita utsi tinovhomora rukuni guyatorasa panze. Iwe ukauya ukaruchiva rukuni ukautora kana kuvesa kumba kwako kuchakukachidza zvakare. Apa ndinoda kuzama kududzira nyaya yavamonzora. Vamonzora vakarasiwa nevanhu veMDC kachena. Vanhu vaona kuti changa chiri chitsiga chaikonzera utsi. Zvinoona Kupe vakachinonga ndokutochivesa kwavo. Vakachidzwa vakomana vakachi. Tinoona veZANU vanenge vane mwoyo wokuvatora zvekare kuti vashande navo. Nekuti vanhu vaitira zvido zvavo. Tinoona vachakachidzwa, vachakachidzwa. Asi hazvichamisi nekuti ndo gungano rezvitsiga zvakarashiwa vana vachina Masa nana Munangagwa vakarashiwa navo Mugabe vane vavapo. Vakagadzira gungano ravo vakavabvisa Mugabe vakavabvisa pachigaro chavo. Saka muchiona nyika yeZimbabwe yakachidzwa kudai. Pose pose vanhu vanochema, vashandi vanongochema, hapana mihoro. Vanhu vanongabhutatwa mudzimba, vanongotochwa, vane vari kunze kwenyika vose votevererwa zvino kuna South Africa hutsi hwazara nezimbabwe yese hwazara nekusouth africa kwese ko vakomana zvakaoma redu zororo richazoyako risichazoyawo rini kuona vakomana tatambura nezano pf tatambura asi novimba nerimwe zuva risina zita mwari vachanzwa kuchema kwedu vachatipindura
Magadi Studio 7 vatori venhau magadi mose nechokutanga ndinoti ha iyo Zimbabwe ichanaka here nenyaya yekugura hwindi inongodai kumugibha masikati neusiku nemakuseni ndozangori nyuzi dzekugura hwindi iri nyaya yekuti munangagwa akagara pachiture here ndiyo yongoramba achingovevugwa vevugwa kunge vanhu vane vevura huku here izvozvo zvoradza pachena kuti kana vanhu vachiramba vachitaura shoko reguguru hwindi ivava vanhu vavo ndo vakatoipa ivavo bhikozi kana nyange vakatungamirira nyika ka zvongorova pachena kuti havana kwavanoenda nenyika bhikozi vari kungoramba vachiti ndokwekutesvedzera kwavari kuita kukura hwindi mandevera nemashona akagwa handiti vakataurirana zvikapera tikava chinhu chimwe munyika saka uyo unomudza zvegukura hwindi ndiani uye achiimutsa unoda kuti zvidii ko kuna mashona here amwe akambourawavo nguva yekukura hwindi amusingatauri hatinawo mashona here amwe akafavo panguva iyoyo sei musingataurio zvemashona akafa munongotaura zvokungoti nekuda kwekuti munangagwari pachituro izvozvoizvo ndozvoda kumuzesa manzenza hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo ndozvekudzosera nyika sure zvinhu izvozvo ndozvekukanganisira vanhu ndozvekuti kuti vanhu vezimbabwe vatambure bhikozi mumwe munhu unongodya sadza nazvo achingomuka nazvo hachagoni asisina zvokutaura taurai zvinoita kuti vanhu vezimbabwe vasununguke ratenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vatibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
mashoko anotevera anoburitsa muono weamerica musi wa2 gunyana izuva rokucherechedza kupera kwehondo yepasi rose yechipiri kana kuti second world war musi uyu makore makumi manomwe nemashanu apfuura japan yakasaina magwaro ekubvuma kukundwa kwayo muhondo iyi magwaro aya akasainwa mungarava yaive mumahombekombe metokyo yeuss missouri pakati pevamiriri veamerica nejapan zvichitevera kutambira kukundwa kwegermany musi wa8 chivabvu hondo yepasi rose yechipiri yainge yapera mueurope asi zvisinei kurwisana kwakaramba kuchienderera mberi mudunhu repacific uye hondo yakaramba ichichirira kudzamara japan yakanda zvombo pasi musi wa26 chikunguru mazuva gumi mushure mekunge america yagutsikana nekushanda kwebhambu reatomic america nemadzisawira ayo muhondo iyi vakabudisa gwaro rinonzi Potsdam Declaration raiudza Japan zvaifanira kuita mushure mekubvuma kuti yakundwa muhondo iyi Japan yakaudzwa kuti ikaramba kuita zvakange zviri mugwaro iri yaizoparadzwa zvechimbi chimbi asi Japan yakaramba kutambira zvakanga zvatarwa izvi zvakapa chikonzero chekuti Japan irwiswe uye ikundwe muhondo iyi chinhu chaive mutoro mukuru chaizvo kwemakore anodarika matatu america nemadzisawira ayo mudunhu repacific vakakutsirana japan muhondo yakakurisisa yakaitwa mugungwa repacific nezvitsuwa zvaro izvo zvakakonzera kuti vanhu vakawanda nemauto mazhinji emujapan vazviuraye America yakazviona kuti kana ikapinza mauto ayo muJapan zvaizokonzera kufa kwevanhu vazhinji kumativi ose. Zvakazorongwa kuti hondo iyi ipere zvachose nekukurumidza mushure mekudonedza magwaro aiyambira kuti Japan icharwiswa pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vabve munzvimbo dzavange vagere. America yakakanda mabhambu maviri mumaguta maviri eJapan mukati memazuva matatu. Vakuru vakuru vemuJapan vakazviona kuti hondo iyi yakange yasingaikunde. Uye nemusi wa 14 ya mavuvu, mambo we Japan va Hirohito vakazivisa kuti nyika yavo yaizotambira kukundwa kwayo. Nasi putidzanyarara vakadaro General Douglas MacArthur, avo vakatambira kubvuma kukundwa kweJapan vakamirira America nemadzisavira avo pamhemberero dzakaitwa mungarava yehondo yeUSS Missouri.
Dambudziko guru rekurwisana rapera. Kukunda kwakadzama kwaitika. Matenga haachadonhedzi mvura yerufu. Makungwa oshandiswa mukusimudzira upfumi nepasi rose. Varume kwese kwavari vofamba vakatwasanuka zuva rakacheka nyika. Pasi rose riri murunyararo. Chinangwa chazadzi. Kumatunhu ari muPacific pava nerusununguko. Nhasi rusununguko ndirwo rwuri kurwirwa. Utongo hwejekerere huri kuenderera mberi. Nhasi munyika dzemuAsia pamwe nemuEurope vanhu vane rusununguko vari kunzwa kutapirirwa neutongo hwejechetere. Kuzorodzwa kubva mukugara munhu achitya.
Musi watu nyamavuvu 1945, hondo yepasi rose yechipiri yainge yapera zvechokwadi uye nhoroondo itsva ichibva yatanga. Mashoko aya anoburitsa pamire America. Zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevatanhatu 206. Masangano anomirira varayiridzi anoshora hurumende mukuda kwayo kuzarura zvikoro mwedzi uno. Tashika kumagumo echurungwa chedu cha nasi. Ivai nesu zvekare maneru anasi apo tichikupaizve dzimwe nawo. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti muswera zvakanaka.